manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumiguru 13 2017 makateerera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanodzoka kumusha nhasi masikati vachibva kuSouth Africa kwavanga vachirapwa. Vanhu vorara kumahofisi kwamudzviti matunhu avo vachida kutora zvitupa izvo vari kutadza kuwana uye vamwe vachibhizisiswa chioko muhomwe kuti vapiwe zvitupa izvi. Zimbabwe Electoral Commission inoti yakagadzirira zvakakwana chirongwa chebiometric voter registration panguva iyo vanhu vakawanda vari kuenda kunonyoresa kuvota vari kuti zeke haina kunyatsogadzirira zvakakwana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro inhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanonzi vadzoka kumusha nhasi vachibva kuSouth Africa uko vanga vachirapwa. Mumashoko avatumira kune veruzhinji mutauriro wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka vati vatsvangirai vasvika muHarare nhasi masikati vaine mudzimai wavo amai Elizabeth Tsvangirai. Vatamborinyoka vatiwo vatsvangirai vakaenda kuSouth Africa kunoongororwa navana chiremba vavo zvichitevera kuoparetwa kwavakaitwa mushure mekuwanikwa vaine chirwere checolon cancer. Vatiwo vatsvangirai vatambirwa nemumwe wavateedzeri wavo vaNelson Chamisa nevamwe vakuru vakuru vebato ravo. Vanhu munyika vari kuramba vachienderera mberi nekunonyoresa kuti vazovhote musarudzo kunyange hazvo pasina kuwirirana pamafambiro eurongwa uhwo pakati pesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nemapato anopikisa uye masangano akazvimirira oga. Sangano rinoongorora nyaya dzesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rinoti ratumira vaongorori kumatunhu ose gumi uye harisi kufara nezvinhu zvakati wandei. Sangano rinoti vaongorori vavo vakapiwa mvumo neZEC kuti vaone zviri kuitika vari kutyisidzirwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF kuchipinge neMwenezi West. ZESIN inotiwo dzimwe nzvimbo dzange dzisina vanotorisa mhiko uye mimwe michina yange ichimboramba kushanda. Sangano iri rinotiwo kune dzimwe nzvimbo vanhu vange vachityisidzirwa kuti vanotorerwa minda kana vachitsigira vanopikisa. Kunyange hazvo vanhu muHarare vari kunyoresa kuvhota vari vashoma kunze kweMount Pleasant, ZESIN inoti kuUzumba vanhu vanyoresa vakawanda zvikuru. Mukuzenya iyi Tabata Sachigaro weZEC amairita makarau tikatanga nekuvabvunza nezvemichina inonzi neZESIN haisi kushanda zvakanaka kune dzimwe nzvimbo.
Handina kurinzwa dambudziko iroro kwandanga ndiri handina kusangana naro.
Vanga vachitaurawo nyaya yekuti vanenge vakanonoka kuti vanhu vanoongorora vekumasangano akazvimirira vange vachipiwa mvumo. Nekudaro zvakaita kuti paite kadambudziko mbichana. Chii chakatora nzvimbo?
Handizivi kuti chii chakatora nzvimbo asi kuti ivo vakanyonoka kutinyorera vachikumbira kuti tiaccredite maobservers avo. Asi patakanzwa dambudziko ravo rekuti vaida kukurumidza kuti vanhu vaende, vavo vaende, takagadzirisa kuti chero munhu wavo anga aripo accredit kwe aende ano observe voter registration kwa iri kuitika.
Ko nyaya yeku toresa miko kana kuti vanotoresa miko ma commissioner of oaths vari kuti vovezesin kune dzimwe nzvimbo kunenge kusina munhu anenge achinyora kana kuti kuisa signature yake pamapepa acho iwaya. Zvinenge chifanira kufamba sei kune nzvimbo dzakavhurwa idzi?
Handisati ndawana yanenge ati report inotaura kudaro, but zvingangodai zviri kuti vanhu vane vatinoita macommissioners of oaths muzek ndiwo madeos edu, saka vanongoda kunge vachishayika panzvimbo imwe chete nekuti vanenge vachimhanya macenters akawanda. Zvakare mapurisa avo vakuru vakuru vemakamba vanove macommissioners of oaths zvakare, but havangagaririri basa rekungoita macommissioners of oaths, vane mamwe mabasa avanogona kuita. So kudai vanhu ava vanogona kunge vakasangana nevanhu vaviri ava vasiri panzvimbo pavaifungidzira kuti vanenge vari.
VMDC vanga vachinyunyutawo kuti matambudziko ekuti dzimwe nguva kwaimbononoka kuvhurwa kune dzimwe nzvimbo dzekunyoresa kuvhota munongedzo wekuti zeki inenge yakatanga chirongwa ichisati yanyatsogadzirira, munoti kudini mashokwani?
Zeki yakagadzirira kusvika kwekupedzisera. Kune kwakatadza kuvhurwa nenguva, zvimwe zvacho zvanga zviri nekuti kwanga kwakanaya mvura. Hapana zeki zvayaigona kuita kuti mvura isanaya kunzvimbo idzodzo. Zvimwe zvacho zvakaitika kuti mota dzatakanga takumbira kuCMD hadzina kusvika nenguva. Zvakare zeka hapana zvizhinji zvayaigona kuita kunze kwekutsvaga dzimwe mota. Izvo zvatakaita patiri kutaura iye zvino, hakuna nzvimbo yatisati tavhura, tiri paground yatinoti 100%.
Sachigaro weZek amairita Makarau vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, tanonoka wandi weStudio 7 abatawo mumiriri wemutare Central mudare reparamende vaInnocent Gonese kuti tinzwisise kuti kunyoreswa kwevavhoti kuri kufamba sei.
Zvekunyoresa hazvinaumira zvakanaka, zviri kunonoka. Vanhu havatinatsobuda zvakanaka, vanhu vanaanatiwa soko rakazara iko kwacho kumacenders kwacho. Dzimwe dzenguva vanhu vachanonoka kutanga, dzimwe dzenguva vanhu vanenge vachisvika vasina kuudzwa zvizere kuti chii chinotambirwa. Vamwe vodzokesa zvichinzi hapana kana commission of oaths nezvimwe zvakadaro. Saka ndiri kufunga kuti nyaya yekuti hatisikita kunzvimbo dzese nguva imwe chete zvinhu zvinokwanisa kukonzera dambudziko. Pakuti iko zvimwe sekunde kumanikaland vari kungoita kuchinje nekuchimanimani, mamwe matunhu havasati vatombotanga.
Saka imimi somumiririri wevanhu, munofunga chii chamungaite senhengo yeparamende kuti zvinhu izvi zvikurumidze kugadziriswa?
Ndikuzama kuti vanhu vanogara munharaunda yekwandinomiririra vave nesoko. Saka ndiri kushambadzira soko, vazhinji vanenge vaakutanga kuzviziva.
Chingaitwa chii kuti zvinhu zvikurumidze kufamba?
Zvakudai zvekuti tibatsirane nevakuru vacho. Vakuru vacho ndatovatsvaga zvika ndi vaenda kuHarare. Saka ndosvikandizova nemukuru wavo anenge ari provincial election office, nekuti dzimwe dzinguva zvinhu zvakadai izvi tinotorwa nevakuru nasanzi vangava nemukangano kuHarare, natosvika vasipo de vanga varipo. Vandibatsirane navo kuti aiwa atidhiavhitesiyoga inofanirwa kunge ichitambirwa. Pane nzira dzimwe dzinokwanisa dzinarejistera dzo dzakafanana netamba dzinenge dzichibva kumuridzi wacho anoda kurejista, dzinofanira kunge dzichitambirwa kuti vanhu vasanyadita dambudziko rekuramba vachitsvaga macommission of oaths. Vamwe vacho vari mutaundi vanotanga kuda kubhadhara izvo.
Avo vanga vari vaInnocent Gonese vanomirira mutare Central mudare reparamende vachikokerawo bato reMDCT mudare iri vanga vachitaura vari parunare vari kwamutare natanonoka wande weStudio 7. Zvichakadaro, vanhu vakawanda muchinhoi pamwe nenzvimbo dzakapoteredza guta iri vari kutadza kutora zvitupa kuti vakwanise kunyoresa kuvhota muchirongwa chiri kuitwa nyika yose. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vevanhu ava vari kurara pamitsetse mahofisi kwamudzviti kuti vakwanise kuwana zvitupa zvekuzoshandisa kunyoresa kuvhota. Ongororo yaitwa neStudio 7 nhasi yaratidza kuti vanhu vakawanda vari kutanga vatora magwaro ekuzvarwa vozotora zvitupa, izvo zviri kupa kuti vakawanda vatore mazuva akawanda vachienda kumahofisi kwamudzviti. Vashandi vekwamudzviti vari kuyamura vanhu makumi mashanu kusvika pazana pazuva, izvo zvinokonzera kuti vakawanda vadzoswe vasina kuyamurwa vachizodzoka zuva rinotevera. Mumwe mugari wemuchinhoi vaHosaya Kakwere vanoti varara pamutsetse kuti vakwanise kuwana chitupa chavari kuda kuti vakwanise kunyoresa kuvhota.
Zafane papa no urara kavo. Tatu panapa takamira takasinura kuti tinokwanisa kusave hope.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugare akabva kwaZvimba vataura ikasanze varara pamutsitsi vanoti kunonoka kuri kuita vashandi vekwamudzviti kuti vanhu vakawanda vasanyorese kuvhota.
Ini ndikuona kunge kunonoka kuri ndikokonzera nekuti havasina kuti vanhu vakawanda vaatendwe kuti vakwanise kubatsirwa vanhu vakawanda. Vada kuti vanhu vazhinji vatadze kuita kuti mapepers avo ange aprepared kusvika pazvida panofanira kushanda.
Mumwe mudzimai anobva kuhurungwe amai Chenai Chemere avo vakauya kuchinhoi nechipiri vanoti havana hama muchinhoi izvo zviri kupa kuti varare pamutsetse pamudzviti.
Asi isusu hama muno matina dzekuti ndingationi ndaende kunovata. Saka ndakangoona kuti ndikwire $4 yekudzokera nekuuya futi mangwana handina. Tisinei ndingoraro svika zvese zvabuda. Takauya musi wechipiri.
Vakakwere vanoti vari kuda kutora chitupa kuti vakwanise kunyoresa kuvhota, asi chinono chevashandi vekwamudzviti chavabvisa chishuo chekuda kunyoresa kuvhota.
Chakarasika ipapa, kwete kuti ndikutanga kuchitora. Chakarasika, ndinoda kuchitora zvino kuti ndinoregister ndikwanise kuvhota pamaelections. But kana chinzi zvikurema kudaiso, ndinofunga ndokuramba nchimuka na 3 every day njiya ipanapa. Ndichashanda rini?
Vamwe vechidiki vave kurara pamitsetse sevari kuda kutora zvitupa vozotengesera vanenge vanonoka makadhi avanenge vapiwa nemadhora maviri kusvika pamadhora mashanu. Mukuru weparegistrar general muchinhoi vaKelvin Maturi varamba kutaura nevatore venhau panyaya iyi vachiti havabvumirwe nemutemo webasa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Ziva here kwekunonyoresa chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga gumi guru 10 kusvika musi wa 25 munzvimbo dzinotevera: Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova; Harare Metropolitan, Chitungwiza; St Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North; kuEpworth, Harare Central, Southerton, Highfield East, Budiriro, Dzivarasekwa, Mount Pleasant, Mabvuku neTafara; kuManicaland, Chipinge, Central, West, East ne South; Musikavanhu, Chimanimani East and West; Mutare, South, East and West; Manicaland, Chipinge, Central, West, East ne South; Musikavanhu, Chimanimani East ne West; Mutare, South ne West; Buhera, South; Mashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North ne South; Mount Darwin, North ne West; Mashonaland East, Mudzi, North, West, ne South; Mutoko, East, North, ne South; Uzumba, Maramba Pfungwe; Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami; Hurungwe, Magunje, Central, East, North, ne West; kuMashingo, Chiredzi, East, West, South, ne North; Mwenezi, East, ne West; Chivi, South; Matebeleland North, Lupane, East, ne West; Binga, North, ne South; Matebeleland South, uMzingwane, Matobo North neMzingwane; Insiza, Insiza North neSouth; Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembudzia, Gokwe Gumunyu; Gokwe South, Gokwe Mapfungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya hazi ese macenters ari kunyoreswa kuvhota. Mamwe acho munogona kuwana pawebsite redu rinoti www.voashona.com.
Makateerera kutepfenyura vanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti vanoda kuomesera nyika yeIran uye havabvume kuti nyika iyi iri kuita sezvinodiwa muchibvumirano chakanyoreranwa pasi makore maviri apfuura chekuti Iran iregedze kugadzira zvombo zvenyuclear. Mapurisa emukenya anoti apfuura vanhu vaviri nhasi mushure mekunge varatidzira kumadokero kwenyika iyi. Vamwe vevanhu ava vanonzi vanga vakatakura matombo nezvombo zvekurimisa uye vapinda muchiteshi chemapurisa nechisimba. Mukuru wemapurisa wechiteshi chebondo atiwo vamwe varatidziri vatatu munzvimbo yesiyaya vapfurwa vakakuvara. Kuratidzira kunorambidzwa muKenya zvikuru kune nzvimbo dzine vatsigiri vemutungamiri wemapato anopikisa vaRaila Odinga. Vemabhizimisi madiki nemamwe achiri kusimukira vanoti vari kufara nechirongwa chebhanga guru renyika chekuti vakwanise kukwereta mari vachishandisa midziyo yavo sechibatiso. Izvi zvabuda pamusangano wezuva rimwe chete wapindwa nevemabhizimisi madiki uyo waitirwa kwaMutare. Loida Moyo anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano uyu mumwe muzvina bhizinesi vasondoni mugaradziko vati danho riri kutorwa nebhanga guru renyika richishanda nesangano reZimbabwe Association of Microfinance Institutions ZAMFI richabatsira zvikuru sezvo mabhanga mazhinji achiomesera mabhizinesi madiki kana achida kukwereta mari kumabhanga aya.
I think imuvhi yakanaka chaizvo yaitwa and toda kutenda vaparliament kuti vakainekta mutemo iwoyo. Toda kutenda RBZ iri kuimplementa mutemo iwoyo. It's good because zvaiitika traditionally ndezvekuti munhu aifanira kunge ane immovable property, ane matitle deeds kuti akwanise kuaccessa maloans. But iko zvino munhu akukwanisa kuaccessa maloans achishandisa motokari yake, achishandisa fridge yake, achishandisa stove yake kana zvipfuyo chaizvo. Zvinova zvakanaka, zvinoita kuti vanhu vakawanda vave neaccess kumaloans.
Mumwe wapinda womusangano uyu vaPeter Mavhiri vatiwo kushandiswa kwezvipfuyo kunopa kuti vekumaruva vakwanise kukwereta mari sezvo vasina matitle deeds pazvivakwa zvavo.
Yes, tinozvitambira nemaoko mairi nekuda kwekuti vamwe vedu vagara vari kumareseva, vamwe vane mashopu kumareseva ikoko, asi havana kumbobvira vaibata title deed muupenyu hwavo. Saka kuuya kwavatoita uku kwatiri chinhu chinotibatsira zvikuru, nekuti vamwe vane mapropati ari mumakanzuru asi haana matitle deeds ikoko. So kana iri ng'ombe kana dziri dzinyi bhizinesi rinoenda mberiwo kana nenzira yekuti vanogona kukwanisa kuona kuaccessawo mari, chiro chakanaka zvikuru. Uye I think muno muAfrica ndofunga pamwe tisi tatanga kuita chinhu ichochi chimuno.
Mukuru weZAMFI vaGodfrey Chitambo vanoti sangano ravo iro rine nhengo zana neshanu rakatanga urongwa uhwu mushure mekunge raona matambudziko ari kusangana nevemabhizinesi madiki ekuti vawane mari yekusimudzira mabasa avo apo vanenge vasina zvibatiso zvinodikanwa.
Kufunga zviri kufambira nezvine zviri kuitika mazuva ano, dzimba tati vamwe havana asi vada kudini, vada kukweretawo mari. Saka tiri kufamba nezviripo zvacho. Saka ndo pakatanga nyaya iyi. Isisu maMFIs nekare zvedu tanga takutozviita asi papasina mutemo wakadaro wekuti zviitei.
Mumiriri webhanga guru renyika pamusangano uyu amai Grace Chiromo vati kurerutsa kuwanikwa kwezvikwereti kuchapa budiriro munyika. Vanhu vangangosvika makumi manomwe vapinda musangano uyu uye mumwe musangano wakadai uchaitwa kumasvingo nekuBulawayo svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Loida Moyo.
Vamwe vanhu kusanganisira Nyanzvi munyaya dzekufambiswa kwemashoko vanoti havaone zvakakodzera kuti nyika ive negurukota rinoona nechekuita nekudzivirira mhosva dzingaparwa nevanhu vachishandisa dande mutande kana kuti internet. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vamwe vataura neStudio 7 vati havaone zvakakodzera kuve negurukota recyber security nekuti pane makurukota kana mapazi ehurumende aripo kare anokwanisa kuita basa iri. Mudzidzisi wezvekutapa nhau paNational University of Science and Technology vaPhilip Santos vanoti nyaya dzekuparwa kwemhosva kuchishandiswa dande mutande pamwe nekusashandiswa zvakanaka kwezvinhu zvakadai seFacebook neWhatsApp inyaya iri kunetsa pasi rose. Asi vati zvakadaro havaone zvichikodzera kuti pave negurukota rakazvimirira rega rinoita basa rekuongorora nyaya idzi. Izvi zvatsigirwawo naVasoul Kabweza avo vanove mupepeti webepa nhaure padande mutande reTexim.
Kune nyika dzakawanda cyber security chinhu chinoitwa ne Ministry of Defense kana kuti Ministry of Home Affairs, inenge ichingoriwo department mukati imomo, nekuti vagara vanoita zvesecurity. Asizve mukaona nyika dzakawanda kana vachitaura cyber security havasi kutaura social media. Social media inongoriwo component diki diki munyaya dzacho. Kazhinji vanenge vachitaura nyaya dzakafanana nedze critical infrastructure, zvinhu zvakaita sema financial services, zvinhu zvakaita sema bank, zvinhu zvakaita seEcoCash, kuti zvisapinde mumaoko emahackers anogona kuti vanhu vasakwanisa kuzvishandisa kwemazuva akati o. Zvikaitika izvozvo zvinokonzera mhirizhonga yakawanda. Vamwe wewo dzimwe nyika vanoshandisa cyber security kutarisa nyaya inonzi cyber espionage, yekuita kudzivirira nyika ma top secrets ayo kubva kune dzimwe nyika. Saka iroro ndiro basa re vanhu vanganzi vari kutarisa nyaya dzecyber security. Asi tinoona kuti muZimbabwe havasi kutaura nyaya idzodzo.
Nemusi wemuvhuro, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakadoma vaimbo vegurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa kuvegurukota recyber security, threat detection and mitigation. Mutapi wenhau anoshanda akazvimirira ega, Admire Kudita, anoti nyika dzepasi rose dziri kupishana nepfungwa pamusoro pemashandisirwo edande mutande, uye veruzhinji havafanirwe kushora danho rakatorwa nehurumende.
Kana uchitarisa uri panze pematongerwo enyika, zvinhu zvinogona kunge zvakareruka zvakanyanyisa kujeka, nekuti uri kutarisa wakatarisa semunhu nje. Asi kana maybe kana wapinda mukati menyaya yematongerwo enyika, unokwanisa kunge uine nzwisiso ine udzamu kupfuura munhu nje asiri political leader. Chichinonzi social media, hapana atanyatsochinzwisisa kuti mhuka yakadii. Even kuna naAmerica kune maconversation kuti vanyatsonzwisisa kuti how do they deal with this. Even muchaona nemaamerican elections apfuura, kunonzi kukwakaitika interference ne Russia in the American elections, and I think it's a topical issue right now. Nokuti kuitwa mainvestigations uri kuwana. Saka indeed social media and internet, those things are a wilderness for vatungamiri venyika.
Asi Kudita anobvumawo kuti pane kuti pave negurukota rinoita basa iri, zvange zvakakodzera kuti pave nebazi riri pasi pemamwe makurukota agara ari. Nekune rumwewo divi vakabweza vanoti, zvichitevera mashoko ehurumende ekuti haisi kufara kuti vamwe vanhu vari kushandisa social media zvisizvo, zviri pachena kuti chinangwa chehurumende ndechekuda kuvhiringidza mashandisirwo edande mutande pamwe nezvinhu zvakadai seFacebook neWhatsApp. Vati vanhu vanokwanisa kuwana dzimwe nzira dzekutaura nadzo padande mutande kana izvi zvikaitika.
Kana hurumende yavhara internet, zvinodipenda kuti vavhara yese here kana kuti zvikamu zvayo chete zvakafanana kana nana Facebook kana WhatsApp nana Twitter. Kana zviri zvikamu chete, vanhu vanokwanisa kushandisa anonzi maVPN. MaVPN aya anoita kuti munhu ukwanise kuona masites iyayo anenge akavharwa. MaVPN aya anosanganisira inonzi Tunnel Bear, imwe inonzi Tor Browser, imwe inonzi Siphon, zvinokwanisa kushandisika pamafoni kana pamakompyuta chaiwo. Kana yavharwa yese internet, zvinotinetsei kuti vanhu vakwanise kuwana chavanoshandisa kuti vaende paInternet.
Pari zvino hurumende, kuburikidza negurukota rezveunyanzvi hwekufambiswa kwemashoko, riri pakati pekugadzira mutemo unonzi une chekuita nemhosva dzingaparwe nevanhu vachishandisa dande mutande kana kuti cybercrime bill. Veruzhinji vanoti vava kutyira kuti kodzero dzavo dzekutaura zvavanoda, zvikuru munguva dzesarudzo, dzichambunyikidzwa. Mumashoko arakaburitsa mushure mekudomwa kwavachinamasa, sangano remisa Zimbabwe rakati rinoona kuvepo kwegurukota recyber security senzira yehurumende yekuda kumbunyikidza kodzero dzevanhu dzekutaura pachena. Misa Zimbabwe inoti inotarisira kuti hurumende iremekedze kodzero dzevanhu sezvakatarwa mubumbiro remutemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Munhau dzemitambo, zvikwata zviri kutungamira makundano eKhaso Laga Premier Soccer League zvakatarisana nemitambo mikukutu apo makwikwi aya adzoka mushure mesvondo rezororo. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Sondo rino zvikwata zviri kutungamira makundano ekasolaga Premier Soccer League, Dynamos Ngezi Platinum Stars neFC Platinum zvatarisana nenjodzi yekudonhedza mapoints akakosha panguva ino apo zvine mitambo yakaoma zvikuru kunze kwemusha. Dynamos iyo iri pamusoro pemadamburo nekugona kunenge kudada nemapoints matatu yakananga kunyamuka stadium kunosangana neZPC Kariba iyo inorairidzwa naSunday Chidzambwa. Mumwe muteveri wenhabvu vatanaka musha yavanhu vanoti Dimbare inofanira kungwarira rwendo rwekukariba urwu sezvo Chidzambwa asingajike zvekutamba.
ZPC inovina jazive Sunday marimo haibudewo kuDynamos. Ndinoona ichisiya mapoints ikoko kukariba.
Asi murairidzi weDynamos Lloyd Mutasa haasi kutarisira kuti chikwata chake chingangodonhedza mapoints panguva ino zvekuti ari kuda kuti chitima cheDimbare chirambe chiri munzira yekutora mukombe wakakosha uyu.
Dynamos nepatiri takatarisira kuda kutorawo mapoints matatu. Tine shuviro yekuti tinofanira kutiwo tikatora nhasi mangwana totorazve, kwete kuti tikatora dzimwe nguva toita kuti toenda tonoita dro kana kudyiwa.
Asi Mutasa anofanira kugadzirisa matambiro echikwata chake icho chiri kunyanyotarisira kukandirwa zvibodzwa nevatambi vaviri chete Ocean Mushure naChristian Epupa. Ivo vakanyoresa vatambi makumi matatu neve Premier Soccer League. Dimbare iri kutarisirawo zvekare kuti Ngezi Platinum Stars ichawisirwa pasi apo madamburo akananga kubhabha Field Stadium kunosangana neBlue City. Asi chikwata chatondera indiraya ichi chinowanzodzoka nemufaro pese pachinoshanya kuBlauayo zvekuti ndiraya ari kutarisira kunotora mapoints ese matatu.
Hatigadzirire mitambo yedu kuti tiite mangange kana kuchikwa pese patinotamba tinotarisira kukunda, saka ndodonzo redu iroro.
Asi mutambo mukuru svondo rino uchange uri kubhabha Field Stadium nesvondo umo Highlanders iri kuda kudimbura muswe weFC Platinum. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iko zvino tomboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye kuti tinzwe zviri kutaurwa nevanhu paFacebook neWhatsApp.
Tombokupai zviri kutaurwa nevamwe pamusoro pekurandudzwa kwemakurukota ehurumende nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Regai titange naGovernor weReserve Bank vaJohn Mangunjwa, avo vange vari imo muno muWashington pakaitika chiitiko ichi.
Tatona masaya nhasi tiri kuno kuWashington, saka zvore kuti Zimbabwe inofa kuenda mberi nebasa rayo. Kunyika isumuke zvakanaka, tachinyika iri kuexpanda inofa kukunda chinongo expanda. Saka we wish those new ministers very well in their new portfolios kuti vashande zvakanaka nyika yeZimbabwe isibudire zvakanaka. Ndozvinga kuudza izvo zvavasi.
Ini ndonzi Crown Chiwai, ndini national spokesperson we Movement for Good Democratic Change ndiri muHarare. Isisu somutangano weMDC hatisi kunzwisisa zvakaitwa navaMugabe zvokurishafla cabinet, nokuti hapana chavachinja. Vangotenderedza vanhu vamwe ivavo vane mbiri yokukonewa, nomva vavadhora, nomva vangovachinja mastation. Asi tiri kuona sokuti pashandisiwa nyaya yekuti unobva kupi. Tiri kuona kuita kworusarura mukati mokuita kwavo, uye taona vanhu vakawanda vane makuhwa ndo vaparivadziwa. Saka ndozvinhu zvataona parishafo yaitwa naMugabe kuti hatisi kuona kubatsirika kwenyika panyaya yezvavaita izvi.
Aiwa, tinotenda vese vanotitumira maWhatsApp zuva nezuva. Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko rakatarisana nevanotengesa mumigwagwa avo vari kudzingwa nemapurisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. sezo nguwa edi apira regaiti mbo tarisa misoro inau zanasi. Pa mtambo uchango va mkupira chikuwa tachisha bani chaita mangange 1-1 ne Chicken Inn mumtambo we Castle Premier Soccer League. Mutunga miru MDC wa Morgan Changirai vodzoka kumusha nasi maskati. Vanu worara kuma ofisi kwa mdziti matunu avo vachida kutora zvitupa izvo vari kutadza kuwana. Tava tashuka kumagumo echirongwa chedu chanasi tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina ntunga milinkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emweni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlazi lichumi lantathu kumfumfu 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Udaba lwababalisi abafundisa abantwana beprimary ezigabeni ezikhuluma indimi abangazikhulumiyo luqhubeka luhlupha elizweni njalo luhluzwe lidalela eParliamente izolo. ABMDC ekhokelwa ngumnumzana Walshman Ncube bathi okunye okwenza uhlelo lokubhalisa abantu lungahambi kuhle yikungasebenzelani kuhle kwehofisi kamsitheli le komishini yezokhetho. Kuhoza Friday lamhlanje sixoxa lo Unity Moyo ovela eZimbabwe ohlala eSouth Africa njalo inengi limazi ekuqembu lokugida ikwaito lepansula ele Achus. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Udaba lwababalisi abafundisa abantwana beprimary ezigabeni ezikhuluma indimi abangazizwisisiyo njalo abangazikhulumiyo luqhubeka lohlupha elizweni njalo izolo luphathwe lidale leParliamente. Umeli wePinga South kuleli dale umnumzana Joel Gabuza ukhonone kakhulu ngokuthi ababalisi abanengi esigabeni sakhe bakhuluma ulimi lwesishona kuphela lesingisi okusuke kwenze kube nzima ukuthi bazwisisane kuhle labafundi. Abantu beBinga abanengi bakhuluma ulimi lwesitonga. UGabuza uthe esikhathini esiningi abantwana yibo asebefundisa ababalisi laba ulimi lwabo khona ababalisi kuyibo abamele bafundise abantwana. Lokho uthe into engalunganga njalo emele ilungisiswe. Lolu ludaba oso kukhulunywe ngalo kanengi ikakhulu eMathebeleland lapho abantu abakhala khona ngababalisi abakhuluma ulimi lwesishona kuphela ezikolo zeprimary. Asenelisanga ukukhuluma lomphathi ntambo wezemfundo yaphansi umnumzana Lazarus Dokora. Kodwa ilunga letale leParliamente unkosazana Thabita Khumalo uthi sebekhulume badinwa kuhulumende ngalolu daba.
Yazi uma elalilalele kuseParliamente amajira amabili edlulayo sasicubungula udaba lalingalelo olunjalo basukuma unomathemba weMathsouth ekhala ngokuqhathwa kwabantu emankampanini naseMathsouth wabamba u-OK leChopis esithi yena uChopis usebenza ama-India yiwahamba siyagezisa amatroli nxa esengcolile. Wayabamba udaba olwahlaba sibile empilini olwezibhedlela esithi kulabomongikazi abesezibhedlela abelapha izalukazi abadala bethu sesebanika amaphilisi ukuthi bayenatha ezindlini ngodubo lokuthi kabazwanani ngendima abakhuluma ngayo ugogo bagcina bephambanisa kwanisa kunatha amapilisi yabo ngoba babetshelwe ngolimi abalonga ngalo-16 kuvamile kakhulu ngapha emandebeleni. So ngaso kungena ebhinga sokutshengisa ukuthi uhulumende waseZimbabwe akahloniphi amasiko lendimi zabanye abantwana baseZimbabwe, esifuna isisekelo sombuso esicacileyo ngendimi ezivunywayo kuleli lizwe eziyi-16 and ezinye zendimi zonezo kulesi donga.
Liyake likhulumisane yini le komiti yedale ekhangelane lalolu daba lezemfundo, kumbe yena umphathintambo wezemfundo selike lathola yini ithuba lokukhulumisana laye ngalolu daba?
Esikhulume sadinwa ngalolu daba kukhanya uhulumende kayisiyo yinto emhluphayo leyo, yinto engelandaba. Besizamile ukuhlukahluka sikile kodwa ha kuqamke lezi nje izigodi endlebeni. Okutsho ukuthi ontanga balesi sikhathi ikusasa yabo yendimi zabo namasiko bakuzacitsha nje kube yinto eyake yaba khona kodwa kungenamuntu olobufakazi obukuthi kwakuvele kukhulunywa kuthiwani. Uyakhangela kathesi amasili la ayakhala indaba naleyo ukuthi bacitshelwa amasiko.
Unkosazana Tabitha Khumalo lilunga ledale lephalamende sixoxe laye ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqala emhla ka 10 kusiya kumhla ka 25 mfufu kulama centers alandelayo: Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova, Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mavuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavan, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Ematebeleland North, Lupane, East and West, Ebhinga, North and South, Ematebeleland South, Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumuni, Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebsite yethu ethi www.voaindebele.com.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube lithi selithumele amalunga alo ukuyahlola okwenzakala kuhlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo. Leli bandla lithi sokulabasakhulayo be-ZANU-PF abaloba amagama abantu ababhalisa amagama abo phansi kwalolu hlelo. Obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi okunye okwenza uhlelo lolu lungahambi kuhle yikungasebenzelani kuhle kwehofisi kamsitheli ebhalisa abantu ukuthola izithupha lekomishini yezokhetho iZEC.
Kunzima but lathi ezama-political parties zincedisana le-civil society siyangena sivele ebantwini lapho okulama-problems khona, yikho sibona khona ukuthi for instance okufuneka la ama-lawyer, yikho sibona khona ukuthi siyayending over ama-cases anjalo kubo-lawyers for human rights laba abameli bazincedisa kakhulu. but olunyusubo uthubo ade lukhona into destiny esikhala ngayo from the onset ye program yonthatha isipha labantu abeze uhlelo labo aluhambelani ngoba kwezinye indawo sithola ukuthi abantu bezeki bafika macala abantu bezithupha bengakafi and sesizakhangela ukuthi kumawodo nalawo makhulu ukuthi uthi behambe bethatha okuyabe kule process bathatha khona izithupha so kuyamele behambe maybe imango enikwanisa umbe ama-20 umbe 40 kilometer so sibona ingani kuze i-process yona le ize inqabela kakhulu abaningi ukurejista ukuvota because izithupha kaziko so ngesinye isikhalazo esisifakileyo kuzeki njalo sifuna ukusifaka le ofisini yakombeti ukuthi bekhangelisise udaba lonalo ngoba abantu abaningi bezehluleka ukuvota.
Njengamabandla aphikisayo, izikhalazo zenu libona ungani zizalalelwa yini?
Kwezinye indawo ziyalalelwa. What esesibenza is EMDC, which was accredited ama-observers. Abantu bethu ukuthi be-observe i-process yona le. So besibona ukuthi ngade kulama-problems amanye athize njengendaba le yama-affidavit landani labantu abethu selani. Sihle sikhulume labantu bezeki khona laphana. And futhi enye i-problem imtshina le yadiphonga ukufa kulezinye indawo zethu imtshina yezekile isifa yona le registisa abantu. Imoment ithole ama-reports anjalo abantu bethu ama-observers on the ground behle bekhulume labantu bezeki. So eminye ezinye izikhalazo zethu bezikhanyelisile.
Unkosikazi Ellen Shiriedenga ngobona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Lilalele ngokugcweleyo kusasa lizwe elinye ihlandla lalingxoxo. Kulive talk lamuhla sikhangela ukutsuswa kwabantu abathengisa esitaladeni edolobheni leHarare bethathelwa njalo abakuthengisayo ngamapholisa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wele South Sudan uthi lelo lizwe selilungele ukuvuselela ubudlelwano kwezamabhizimusi lamanye amazwe. Kulaba kade betshengisela ababili abadutshulwe babulawa ngamapholisa ngemva kokuwangenela enkambeni yawo bethwele amatshe amakhuba lamahloka. Lokho kulandele ukutshengisela ukwenzakala emadolobheni amaningi akwele Kenya abantu besola ngendlela ukhetho lwesibili oluqhutshwa ngalo olokudinga umongameli. Elebotswana lithi iziphepheli eziphuma eZimbabwe kanye laseNamibia sokumele ziphindele ekwazo ngoba umumo wezombusazwe usuhlalisekile. Kubika uMartin Ngwenya.
Baningi abadabuka kwamanye amazwe abahlezi enkambeni egcina abadinga ubuphepheli kweLebotswana eyedukhwi okugoqela abeZimbabwe. Umnumzana Washuchibi isizathu seZimbabwe sihlala enkambeni yedukhwi uthi kasuke aqale ukubuyela ekhaya noma nje eLebotswana lisithi umumo wezombusazwe usukahle. IBotswana ithi isindwa isiphepheli ikakhulu ezeZimbabwe kanye lezinamibia noma nje kungasela ukuxokozela emazweni omabili. Ekhuluma emhlanganweni obona ngesiphepheli wenzelwe eSwitzerland ngempela viki umabhalane kamphathi ntambo wezomvikela kweLebotswana unkosikazi Gakweng Siyane uthi ilizwe lakhe kalisenelisi ukugcina isiphepheli esiphuma eZimbabwe kanye leNamibia. Utsiyane uthi inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations High Commission on Refugees, UNHCR, kumele ibone ukuthi inceda kanjani iBotswana ekhangela isiphepheli edlula inkulungwane ezintathu lengxenye i-3500. Isiphepheli ezivela eZimbabwe ziphose zifike amakhulu ayisiyagalombili 800 behlala enkambeni yeDugwi ngaphandle kwedolobho le-Francistown. Utsiyane uthi isimo seZimbabwe leNamibia sesizinzile njalo ugwalo lokuthi akula ngozi ukuthi isiphepheli siphindele solukhitshiwe. Kodwa uchibi labanye beZimbabwe bade abanyeke baphindele ekhaya uma uhulumende kamongameli Robert Mugabe elokhe esembusweni.
Hayi, mina ambona ukuthi isimo sesiraiti. Thina wathi esingasikhuluma kade sikuthi igovernment uBotswana vele ivele engasifuni la. Nokuthi isimo sesiraiti because if it is isimo sesiraiti kuchintsheni. Uhulumente akatshintshanga, ama-policies atshintshanga, yonke into lokhu inje njengoba inje since 2002. So manje sithi into sezitshintshile bashona ukuthi bashona, as we don't understand.
Uchibi uthi noma nje kunzima enkambeni kungcono ukubhenisela khona kulokubuyela ekhaya lapho bengazi ukuthi impilo zabo ziyabe zivikeleleke kanjani.
Akufanani, kuyafanana ngasho njalo, but ekambeni kunzima ukudlula yonke into, but ubunzima bekamba bungcono ngoba uyakwanisa ukuntshontshela usiyasebenza uthola okuncane, utshontshele uyasebenza uthola okuncane, unlike ekhaya ukuthi vele ma usibona izinto zenzakala uba lo moya obuhlungu uyahlukuluzwa, uyabona into enjalo.
Uhulumende weBotswana uthi uzakhulumisana nenhlanganiso ye-UNHCR abone ukuthi udaba lolu lungaphathwa njani. Noma nje iBotswana inikeze ithuba kusiphepheli ukuthi siphindele ngaphansi kohlelo lwe-voluntary repatriation kulehlekana eliphindele ekhaya lingagcwali lesandla. Iningi leZimbabwe lathola kuphepheli eBotswana kulandela ukhetho lokudinga umongameli ngo-2008. Kunaba lodlakela olumangalisayo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSavron kwele Botswana.
Umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uphenduke ekhaya namuhla evela kwele South Africa lapho elatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane yamathumbu. Ibandla lakhe lithi uTsvangirai uhlangabezwe ngomunye wabasekeli bakhe umnumzana Nelson Chamisa lezinye iziphathamandla zeMDCT eHarare International Airport. Iningi selisole kakhulu ukuxotshwa kwabantu abaphila ngokuthengisa ezitaladeni zeHarare ngamapholisa abathathela njalo abakuthengisayo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe labanye babantu laba umnumzana Thandazani imgcine ekhaya lomnumzana Busani Ncube.
Okwenzakala eZimbabwe lokhaya kulusizi. Ngoba kokuqala amavendor nalana ezibe emgwaqweni kwana enziwe ngumumo welizwe ukuvala amakhampani. Amakhampani evaliswa imithetho eselizweni, ama-trading company imithetho yokutrade ngayo, they are not favorable to investors. So because ukuthi amakhampani le avali amakhampani amaningi avali, so sokusiba lani lamavendors abantu sebeziphilisa ngokuthengisa. Kodwa akulunganga ukuthi vele ilizwe abantu bephile ukuthengisa. Lo Kenya is just ngokwabantu abalishwana lapha nalapha. Nothi wonke umuntu avuke ekuseni esethenga itamatisi, sekethenga mbani lelo tamatisi, ngoba wonke umuntu usethengisa. Izinto azimanga kuhlela izweni. Njalo le nto yokuke lokhu kurecycle amaminister naleyana, if somebody stays in the office for some few years, he must take and go, give others a chance. We need new ideas. Lokana kusezimbabwe yazi kuzwisa usizi abantu bethu silusiza abala future total asikwazi uba asebenza kuwapha amakhampani kanti sihlamatana ama-graduate bathengisa i-airtime. What about umntwana womntanami uzakuya uyakwenzani yena xa unina loyisa abagraduate aba bethengisa i-airtime yena uyakwenzani
kulo buzima
hayi lunzima ukuthi la bantu abasikhokheleka abakuboni konke khona okubona ezilongo besidla besuta kuphela egqibe izisu zabo
yelo ke ngusandla Ntebele ngengoma yakhe leyo emnandi kakhulu oyitshaye lo professor uthi lizwile phela Nandi sibili kakhulu fanele Kingdom tube kunjani mfowethu?
Hawu Freedom yebo njani?
Wong Freedom, sorry Freedom, ah futhi senginika ibizo.
Hawu futhi ngeke gogo wami kuyahlala kakhulu sekuthize kuba ngumama Mamgundi. Ngoku yakukhumbula njabe yangizokubona eKhele St Joseph. Yese mina lo mama la yakwazi sometimes ngcebe lalela senkayi khona hayo eMakandane. Bese mbiye isilo abakhulu bami basegwele.
Kwezemidlalo lamhlanje imidlalo yeKasilaga Premier Soccer League iyaqhubeka ngempela viki ngemva kokutedela imidlalo yeChibuku ngeviki edluleyo. Kubika uJoseph Njanje.
Imidlalo yeviki lamachuma amabili lathoba mnembili iqale namhla lapho iqembu leJapan Mine lele Chicken inabe ngujiki lobhanqa 1-1 enkundleni eMcLaz, njalo limpumela itsho ukuba amathuba eqembu leChicken inawo ophakamisa isicoco lonyaka ayalokhu encipha. Imvimbi uJohn Passmore Bernard nguyohlohlele iqembu leChicken ihlandla lakuqala, kuthi ukapiteni weqembu leJapan Mine uFarah Mpasiri nguyohlohle igoli lokulinganisa ngehlandla lesibili elomdlalo. Imidlalo iqhubekela phambili kusasa ngomgqibelo lapho iqembu lebulawe City elizemukela khona elengeze Platinum Stars elingelinye lamaqembu aliswa ukuphakamisa isicoco enkundleni yeBarber Fields. Iqembu lecholocho lizadibana lelechapungu ngaseDuliver Zimu, eleZPC Kariba lizancikilana leDynamos ngaseNyamunga, eleYada lizadlala leBlack Rhinos ngaseNational Sports Stadium. IHarare City izemukela iqembu leBantu Rovers eRufaro, kuthi iqembu leHawumayini lizadlala leLewange enkundleni eLuveve. Ngesonto kule midlalo emibili njalo kwakuqala iqembu leHighlanders lizadibana leFC Platinum enkundleni eBarber Fields. Ngeviki yamachumi amabili lesikhombisa iqembu leBosso litshayele Chicken Inn yeFokanya, njalo umqeqeshi walo uErol Agbi uthi ukuma ukudlala kudedelwa umncintiswano weChibuku kungabe kuphazamise abafana bakhe abakade sebedlala kuhle ngemva kwemidlalo embalwa abedonsa nzima.
Platinum is one of the best team here in this country.
Iqembu leFC Platinum ngelinye lamaqembu aqine kakhulu kweleZimbabwe, njalo ukungadlali ngempela viki edlulileyo kulakho ukuba kuphazamise indlela esidlala ngayo. Kodwa kwelinye icele kuphe ithuba abadlali bethu abakade belimele ukuba bephole.
Umdlalo wesibili ozadlalwa ngesonto uzakuba phakathi kweqembu leCapes United lele Triangle enkundleni yeNational Sports Stadium esikhondlweni iHarare. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji ngezemidlalo. Wetira sabela kamnandi ke lapho sibonile utira ufikile kobulawayo. Mbone umduduzi Mathuthu Twitter ipikitsha yakhe, mbona uzaperforma ke kobulawayo ngeweekend. Sinidlalela ke lingoma sisaliphekela iWoza Friday usayipheka uEzra Chiswa Spanda umfoka mdawini uyayilungisa iyalandela kusikhatshana esilandelayo.
Pepzo tumo esabela gigamnandi la pause. Ngishilo minangati luyalande la uslelo. Lwe waza Friday. Sihamba lo chisa manje. Uezra chisa spanda pela upete. Unity moyo oweqembu le Achoose.
Ichi waza waza Friday my darling. Waza Friday seven so pogine. Waza waza Friday my sweetie. Waza Friday ilambale.
Waza Friday nanso indaba Unity moyo oweqembu le Achoose exoxa ke lo Ezra Chisa Spanda. Uxolo sihlobo zami angazi imtshina yethu yenza kanjani angazi imtshina yethu yenza kanjani lapha siyaxolisa ngokuliphekela imboza zihlobo zami asizameni ngizwa uproducer uthi si grand manje
it's never easy ukuthi uze uyenze lento oyifunayo but hayi ikhona nje with the lack of ukuthi ngihlangane nabo mavusani weodamista nguyong introduce ama artists namaningi kakhulu afana labo Pitch Black Afro the late Mandoza the late Brown Dash like ngibona ama artists amaningi kakhulu and ngasebenza nawo njalo futhi ngiproducer abafana laba okuthiwa ngama Debbie Nights before bezoyenza iShumaya then ngazoproducer ningoma kamapapa ukuthi sithi sanibonani featuring Mandoza then kunenge sengikwenzile njalo ne-album yami yokuqala ngiyenze ngo 2010 ebine ingoma ethi phezu kwa master i-album ethi yona Survivor. Well, yes, ingoma lethi phezu kwa master it was actually like yabona ukuthi omastanda basithwalise nzima la eGoli so ngiyabe ngithi shaya omastanda ngezinye indlela but angithi uyazi ukuthi like mawusucula uthi phezu kwa master then abanye abantu bazoyithatha ngenye indlela le ngoma kahle kahle ngiyenze nomangesto ose UK ne hayi ingoma ichisile kakhulu lapha eGoli at least
Mawukhuluma ngokuthi Achoose abantu bathi bacabanga iqembu eligida emthathweni kweZimbabwe ukelwa nguUnity kaMoyo okwamanje kaMoyo sesibiza ngokuthi ngumayuza njalo kasagidi kuphela kodwa seqhunzela abantu ingoma njalo ihlabele kukhanya esekhathazile eMzansi ingoma zakhe ezintsha kodwa kumenza qhashe ukuthi asebenze maviki wonke endaweni ezijiyeneyo kanti yena wayegida kangaka eZimbabwe wasukelani ekhaya.
Ya khona kufike kwaba nzima kakhulu eGoli yakwazi ukuthi nje ukuthi like in a foreign land vele it's never easy ukuthi uze uyenze lento oyifunayo but hayi ikhona nje with the lack of ukuthi ngihlangane nabo mavusani weodamista nguyong introduce ama artists namaningi kakhulu afana labo Pitch Black Afro the late Mandoza the late Brown Dash like ngibona ama artists amaningi kakhulu and ngasebenza nawo njalo futhi ngiproducer abafana laba okuthiwa ngama Debbie Nights before bezoyenza iShumaya then ngazoproducer ningoma kamapapa ukuthi sithi sanibonani featuring uMandoza then kunenge sengikwenzile njalo ne-album yami yokuqala ngiyenze ngo 2010 ebine ingoma ethi phezu kwa master i-album ethi yona Survivor.
Waza Friday Achoose iqiniso lihle bakithi siliphekele imboza kuwaza Friday khonapho njalo siyaxolisa kakhulu kodwa obeyipheke kuhle umvoka mtawini uEzra Chisa Spanda imichina yetu hiyo esuke iyasiphoxa kwaneleke okwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamilinkomo lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-live talk matukanduna bafubhatila
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.